chekutanga kusisa hatingi zvokuti pane reserve bank ingori yatingati pachirungu stock gap measure zvichireva kuti hazvisi kuenda pamongo wedambudziko saka zvinogona kumboderedza dambudziko mbichana but zvinogona kutozotipa mamwe maproblems nekuti tiri kuisa mari mumusika but mari iyi haisi kusapotwa nereal economy neproduction saka zvinogona kupedzisira takoita madambudziko einflation zvinogona kupedzisira maproblem atatiri kuita emergency yemaparal market yaakutoita wese saka hazvisi kuenda pakugadzirisa mastructural problem ari muekonomy zviri kutoita kuti kusagadzikana kwezvinhu dzimweni dzenguva kunge kuchitoramba kuchiwedzera
iyo mari yemabhondi inotironzwa kuti yaakutengeswa pamisika mitema zvingazoita here kuti inenge yaitwa iyi izokwanisa kugara mumisika
dambudziko riripo nderekuti muekonomy hamuna confidence saka mari yakangopinda mufomal financial system once yangobuda kubva ikoko kumafomal banking channels haichadzoki zvakare inenge yakuenda pamisika mitema iyi yatiri kutaura nezvayo iyi saka dambudziko iro rikazhinji maonero atiri kuita idambudziko richatoramba richiita persist takaisawo mabhondi nosi akawanda dambudziko rino richangoramba richikura nekuti hatisi kunge igadzirisa mastructural problem enyaya yeproduction enyaya yecompetitiveness enyaya yeconfidence enyaya yeinformalization saka takasagadzirisa izvozvo even takaisa 20 billion yemabond notes as long as zvisiri kusupportwa neproduction hazvina zvazvinobatsira
saka mungaona here zvamuri kukurudzira izvi zvichiitwa kuitira kuti nyaya yeupfumi igadzikane zvikuru kunyaya dzemari
inyaya inenge ichida kuti vanhu vese tiise misoro pamwe chete paine political will necommitment pane pachitoda nyaya yesocial dialogue inenge ichitodikwa kunzi hurumende yozvininipisa yotora kumana webusiness huyai nekoko labour huyai nekoko wemacivil society huyai nekoko tidhile nematambudziko ayo nokuti harisi dambudziko rinogona kupedzwa nehurumende chete harisi dambudziko rinogona kupedzwa nebusiness chete idambudziko rine richitoda kuti pave necommitment yekuti takuunaita tochidhila nemaproblems atinawo.